Mashoko atiri kutambira kubva kunyatsime Chitungwiza anoti vatsigiri veZANU-PF vaenda pamusha pari kuchemerwa muzvare Mo Blessing Ali vanova nhengo yebato reCitizens Coalition for Change ndokutanga kukonzera nyonga-nyonga. Kanzira weZANU-PF wenzvimbo iyi ari pamavhidhiyo ari kutenderera pamadande mutande achitenda kuti haasi kuda kuti vatsigiri vebato reCitizens Coalition for Change vacheme mumwe wavo vakapfeka hanzu dzebato ravo kana kuimba nziyo dzezvematongerwo enyika. Anoti nzvimbo iyi ndeyebato reZANU-PF, gweta rakasarudzwa nemhuri yamuzvare Mo Blessing vaJob Scholar vatenda kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pamusha apa.
Pashika MP weZANU-PF weseke rural, one of the most unpopular members of parliaments in Zimbabwe nakansela wenzvimbo iyo yeZANU-PF, vane matags eZANU-PF anga akanwiswa doro akadhakwa. Vakatanga kupopota vachiti pano rufu urwa susu zvochemerwa muno, hatidi kuona vanhu vakapfeka mauniform, vakapfeka attire yeCCC, ino iterritory yeZANU-PF. Zvekare ivo vakati hatichadi kuti nhamo yaMo Blessing ichemerwe pamba pake kunyatsime ichibuda inochemerwa kuSt Mary's. Ini ndiri kuda kuti kuvana vemuZimbabwe, batai hana dzenyu, tinochachemera Mo Blessing pamba pake, tiri kukoka zuru nezuru zvavana veZimbabwe kuti vauye vazochema nesu panguva yekuchema kwakadai. Tarisa
ko panyaya yekuvhenekwa kwemutumbi, tabvunza vaSkala.
Chakafana kuti chiitwe ndechokuti pachiitwa postmortem examination yake, then tapedza izvozvo tozoita forensic examination. Zvekare hatidi kuti tisiye tisina kuwana umbo hwakazara kuti akaurawa sei, saka hatisi kuzotendera zvinotevera kuti mapurisa aite forensic examination nepostmortem pasina gweta rakamirira mhuri nevemhuri.
Vachipindura, mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vati bato reCCC riri kuda kuisa nyaya dzezvematongerwo enyika pasina kukodzera.
Zvinonyadzisa zviri kuitwa nebato reCCC rinavachamisa kubudikidza nemashoko ari kubudiswa nenhengo dzavo dzakaita sana vaJob Scholar. Handizivi kuti hunhu hwedu vakahurasa kupi hunoita kuti vatsvake mbiri yezvematongerwo enyika parufu runorwadza kudai. Muzvare Mo Blessing Ali munhu watinoziva, hatina kana mucherechedzo watati taona kana picture inoratidza kuti mai muzvare Mo Blessing Ali vaita zvematongerwo enyika. Munhu watinongoziva kuti wainzi waishanda kuchitungwiza City Council.
Mumashoko kuvatori venhau nezuro, mapurisa akazivisa kuti mutumbi wakawanikwa namai Lina Mukandi vanova amai vaPius Jamba ari kutsvagwa nemapurisa sezvo ari akapedzisira kuwanikwa aina muzvare Mo Blessing vachiri vapenyu musi wa24 mwedzi wapera.